Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemufuro, Chivabvu 7, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe varairidzi vari pasi pesangano idzva rinomirira varairidzi refozeyu vomira nerekuti vacharamwa mabasa panovhurwa zvikoro mangwana kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo.
Hurumende tinozva kuti yanga yambotivhundudzira ichiti maminista aende achitaura paZBC nomanyuzepa achita anopaya varairidzi, but varairidzi vari under the banner of Ozeu vatidza kuti vachaenda mberi nestrike neTuesday kusvikira hurumende yaadhiresa zvichemo zvavo.
ZANU-PF yoronga kudzokorora sarudzo dzemapuraimari matunhu ane mutauro anosanganisira ari kukwikwidzwa nevatungamiri vesangano revakarwa hondo yerusununguko. Mutambo Operation Restore Legacy wotyora mbabvu dzevadze vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revadzidzisi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU rinoti urongwa hwekuratidzira nekuramwa mabasa kwevadzidzisi huri kuenderera mberi mangwana panovhurwa zvikoro sezvakaziviswa nesangano iri kunze kwekunge hurumende yauya nezvibvumirano zvinotambirika pamusoro pezvinyunyuto zvevarairidzi. Zvinyunyuto izvi zvinosanganisira kuda kuti varairidzi vawedzerwe mari dzemihoro, kubvumidzwa kuti vaende pazororo, kubviswa kwezvematongerwo enyika muzvikoro uye kudzorerwa kwemari dzinopiwa varairidzi kana vachiita mamwe mabasa ari pamusoro pekudzidzisa kwavanoita. Mutungamiri werimwe remasangano ari muFozeu reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti havabvumi kuti kuvhundutsirwa kwakaitwa nehurumende kana kutyisidzirwa zvinhu zvinoshanda sezvo bumbiro remitemo richivabvumidza kuita izvi. Hurumende yakazivisawo kuti pachave nemusangano nhasi pakati pesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council nevamiriri vayo wekuedza kuzeya zvichemo zvevashandi vehurumende. Asi sangano reFOZEU rinoti havasi kuzodzokera kubasa kusvikira vanzwa zvinenge zvabuda mumusangano uyu kuti zvinotambirika here. Ivan Zisininga weStudio 7 abata Dr. Takawafira Joe kuti tinzwe zvizhinji.
Kuti government inouya neurongwa hwakajeka hwekuti iri kuti kudini pazvakareizwa namaticha zvishanu, pamasalaries avarairidzi, paruwa and hardship allowance, paissue yemaleave days, suspension yemaleave days, paissue of also making my schools political free zones, and issue yamaallowances emuzvikoro avarairidzi akaita sana HOD allowance, lower 60 allowance, class teacher allowance namamwe maallowance akawanda. Saka takamirira zvinobva kuhurumende kuti inenge ichiti kudini. Hurumende tinozva kuti yanga yambotivhundudzira ichiti maminista aende achitaura paZBC nomanyuzepa achita anopaya varairidzi, but varairidzi vari under the banner of Ozeu vatidza kuti vachaenda mberi nestrike neTuesday kusvikira hurumende yaadhiresa zvichemo zvavo. Sando patimire, saka zviri kuhurumende kufuka jira kana kuruwaridza youya nechirongwa chakajeka kuti chingatadzisa kuti varairidzi vaende kuzvikoro neTuesday, but kana pasina zvaita zvikoro zvinongovhura zvakavhara paTuesday.
Saka zvoreva here kuti hapana tarisiro dzekutaurirana nekuwirirana nevebazi rezvedzidzo musi wechipiri usati wasvika?
Dambudziko riri kune vanotungamirira bazi rezvidzidzo, kuna Profesa Mavhima na Vambenge ndo vari kuofisi yapurezidendi necabinet kunova kwakaisa maticha, ndeyokuti vanga vachishandisa mabullish tactics okuvhundudzira. Saka pane maelders anozviti machurch elders vanga vachida kuti vanhu vayananise, kuyananisa vatungamiriri voFOZEU nevatungamiriri vehurumende. Saka isu pane zvataka vaudza vatungamiri ava saka zviri kwavari kuti vanouya here nevakuru vakuru vekuhurumende zvikuru sei iyo vekuofisi yavambengegwi neiwo kuofisi yaprofesa Mazima nevekufinance kuti vazotaura zvakajeka kuti zvii hurumende zvairi kuda kuitira varayiridzi.
Takambonzwa mashoko akabuda iro svondo rinorata buda maririri vachiita sekunonzi kwachichidzirwa kunze kuchadzingwa vadzidzisi basa. Mashoko iwayo makatambirawo sei?
Vadzidzisi vakati zvavari kuita vanozva kuti it's a clear labor issue inotenderwa nebumbiro renyika section 65 kuti vadzidzisi vanotenderwa kuti vaite collective bargaining zvichiburikidzawo nokuramba basa. Saka kutokandamarawo kuti vanhu vanotungamira hurumende havazivi zviri muconstitution zvakadaro. Saka izvo takazvitambira tingozva kuti kutaura zvisina maturo. Kana tasvika pazotaura zvine maturo, hapana kwazvinosvika. Varayiridzi vakaprepare kudzingwa basa muchokwadi, asi tinozongoendawo kumataredzi mhosva tichiapila against expulsion. But varayiridzi vakatsunga vari kuda kurwisa semvumba kuti havanga torerwi kodzero dzavo dzevashandi nemhaka yekubvundidzira chete.
Vanga vari mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vachitaura parunare vari kumasvingo naIvan Zininga westudio 7. Bato rezanupf rakazivisa nezuro kuti sarudzo dzekutsvaga vacharimirira kana kuti maprimary elections dzichadzokororwa matunhu gumi nemanomwe emunyika sezvo zvakabuda musarudzo idzi zvakapikiswa nevamwe vakakwikwidza. Matunhu akanyanyotarisirwa neveruzhinji achadzokororwa sarudzo ndeenoton neharare south uko vakuru vakuru vesangano revakarwa hondo yerusununguko uye vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika vachristopher Mutsvangwa navadouglas Mahia vakakwikwidza. Vamutsvangwa navamahiya vakapikisa zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakanga dzisina kufambiswa nemazvo. Vamutsvangwa vakakundwa navalengton mutendereki uko vamahiya vachikundwa navatongai munangagwa. Mamwe matunhu achadzokororwa sarudzo anoti Glenview South neHwata muHarare, kwete Shamva North, Shamva South neMazoe West kumashandaland Central, Chegutu East, Chegutu West, Zvimba North, Zvimba South, Chinoi Central neMakonde kumashandaland West, Shurugwe kuMidlands, Gutu East kumaSvingo, Chipinge Central neBuera West kumaNikaland. Boka rinoona nezvegwara remusangano muzano PF rakazivisa mugwaro iri kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa munguva pfupi inotevera. Uye zvikwata zvakaiswa kuti zviongorore sarudzo idzi zvichafambisawo zvakare sarudzo dzematunhu mumawadha asina kungaitwa sarudzo. Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari munyori mubato reMDCT inotungamirwa navanelson Chamisa mudunhu reAmerica Dr. Wangu Mazodze vanoti mutungamiri wezanupf vaemarson Munangagwa vari padambudziko guru nekuti kutonga kwavo muranda kune vakarwa hondo avo vanoti tisu takakubatsirai kupinda pachigaro pamwewo nemauto anotiwo ndiwo akaita kuti vapinde panyanga. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mazodze.
Vamunangagwa vari padambudziko guru nokuti kutonga kwavo muranda wevakarwa hondo uyezve muranda wemauto, nokuti tikatarisa kuti nzvimbo dziri kunzi dziri kuitwa sarudzo dzokorodzwe inhau yokuti vakarwa hondo vari kuti pachirungwa nespirit of entitlement yokuti havana zvavo vanhu, asi vanoti ivo ndo vakabvisa vamugabe uye ndo vakaita kuti vamunangagwa vave pavari. Saka vamunangagwa havana kana sarudzo yavo una kuzviitira, asi vava kutongozviita kuti zvibudirire. Tikatarisa vaDouglas Mahia vanova ivo mutauriri wemawoveterans muzimbabwe vanenge vachiti aiwazve vamunangagwa ndisakakuisai pamurika, saka isi kuti mutisiye kunze hazvichabviri. Uyewo ikoko tikatarisa kuHarare South kuna tongai Munangagwa. Saka vamunangagwa zve kuti vachimirira uyo hama yavo hazvichabudezve zvakare. Tikatarisawo vamutsvangwa tikati ndo yanga iri loud speaker yekumiririra inonzi Lacoste faction. Saka hazvigoni kuti vaburase vamutsvangwa kunyange zvavo vasingadiwe zvavo navanhu. Saka vachaita kuti pave nenzira dzokuti vanguwanikwawo vachikwana vachipinda.
Asi zvinozopa mufananidzo wakadii kune vamwewo vakadyiwa mune mamwe matunhu vanga vachingonyunyutawo nemabatirwo esarudzo?
Kamukataura muchiti vamwe kureva zvimwe zvuru nokuti muzano PF inambofera yakoshesa mafungiro kana maonero evanhu. Saka zvano PF ine chinangwa chayo chinova chekutora simba chokuramba ichiendera mberi nekudzvinyirira vanhu. Saka zvokuti vanhu vanozofunga sei, tisu takutowanzwira wetsitsi kuti vaone kuti chikara chavari machirichi chinomedza kunyange newacho.
Tingati here inyaya dzinongobata mapato ese zvematongerwo enyika kana kuti vanenge vachifunga kuti vanodyiwa ndo vanonyuta?
MDC hakuna unonyuta, kunongonyuta vakatumwa kuti vazovhiringa nekungovaone kuzonyuta, nekuti zvinongoitika mashandiro ezvano PF kutumira vanozonyuta.
Avanga vari munyori mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reAmerica uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Mamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance uyo wakadoma vaNelson Chamisa semumiriri wavo musarudzo dzemutungamiri wenyika anoti achazivisa nhengo dzichamirira musarudzo dzegore rino sezvo atopedza kusarudza nhengo idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato reMount Racial Christian Democrats MCD iro richakwikwidza mumaconstituency mana vaSebastian Mubvumbi vauza Studio 7 kuti vakatopedza kusarudza vanhu vachamirira bato iri uye vachaburitsa mazita evanhu ava kune veruzhinji svondo rino. Mutauriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vauza Studio 7 kuti bato ravo rave kutopedza kusarudza vanhu vacharimirira musarudzo uye vachaburitsawo mazita evanhu ava svondo rino. VaMakota vanoti bato ravo range riri kukurudzira vanoda kupinda musarudzo kuti vataurirane kuti pasaita sarudzo dzemaprime mari
ninge patadza kuita general consensus mazita ese obva achiwoshwa ku national office. Asi zuva randinokupai kuti tinenge tapedza zvese izvi musi wechitatu.
Panyaya yechichemo chakakwizwa kualliance nebato iri chekuti bato reMDCT rainge rave kutodoma nhengo dzaro kuti dzikwikwidze mumaconstituency yeTransform Zimbabwe, vaMakota vati chichemo ichi chakatambirwa zvakanaka uye vave kushanda zvakanaka nevamwe vavo.
Tine ruzivo rwokuti vaChamisa vakakwanisa kutaura nevamwe vavo kuti kana ari maalliance seats, let's reserve them for alliance, for our alliance partners. And ndine tarisiro yokuti communication iyi yakasvika kuvatungamirira. Asi zvisinei, mubatanidzwa uyu mubatanidzwa iboka rakakura. Zvinogona kuwanikwa zvichibva kumutungamiriri kuzondosvika pasi, pamwe information ndo inogona kutadza kudi kufamba zvakanaka. Asi takadaro tiri kusevenza zvakanaka tiri tese, and we are actually seeing appreciation kubva kune vamwe vedu vatinosevenza navo background.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vatsinhirawo kuti nyaya iyi yakagadziriswa.
Zviripo ndozvokuti nyaya yeTZ yavakamboitira kana kuti press conference takainzwa ikataurirano pakati pemapato ese ari manomwe vakapedzerano mune zvakanaka mazivira atinoita. Ndo mutaurirwa atakaita nemazivira atinoita. Asi kana kune vamwe vane nyunyuto kunze kana kuti pane zvimwe zvakazosara zvichiitika kubva panyunyuto yeTZ hatisati tazviziviswa.
Zvichakadai vachiwai vazivisawo kuti bato ravo rinotarisira kuzivisa mazita evanhu vachamirira bato iri musarudzo svondo rino. Vati sezviri kuitwa nemapato SRMDC Alliance vari kukurudzira kuti panenge paine vanhu vakawanda vanoda kumirira bato iri munzvimbo imwe chete vanofanira kutaurirana vowirirana kuti ndiani anomirira bato. Vati panenge pasina kuwirirana ndipo chete pachaitwa sarudzo dzemaprimary.
List yevanhu vanenge vakunda kana kuti vanzvimbo dzichaitwa maprimary elections zvese zvichabudisiwa pakati pesvondo rino.
Vachiwai varamba mashoko ekuti mune kusagadzikana mubato ravo pamusoro pemasarudzirwo ari kuitwa vachamirira bato iri musarudzo, vachiti nhengo dzese dzebato iri dzakakokwa kuti dziratidze chido chekukwikwidza musarudzo. Mumwe mugari wemuHarare amai Evidence Mapfumo vanoti vanotarisira kuti MDC Alliance ichasarudza vanhu vachaimirira musarudzo zvine gwara kwete sezvakaitika muZanu PF.
Takaona chaos pamaprimary elections eZanu PF, so we are not expecting kuti zviitike kumaopposition parties kana wakuita maprimary elections awo. toda kuti zvinyatsoita zvine gwara rakanaka.
MDC team rinobato guru pane SMU Alliance riri kupawo nengo dzaro mukana wekutaurirana uye richaita sarudzo dzemaprimary kupera kwesvondo rino mumaconstituency ane nhengo dzinenge dzisina kuwirirana. Mapato manomwe ari muMDC Alliance akagovana maconstituency uye MDCT ndiyo ine zvigaro zvakawanda, ine maconstituency zana negumi nemana. MDC yavancube ine maconstituency makumata tune maviri, Transform Zimbabwe ine maconstituents gumi nemapfumbamwe, kozoti MCD ine maconstituents mana. Mamwe mapato ari muAlliance iPeople's Democratic Party yavatendai biti Zanu Ndonga neZimbabwe People First. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti magwaro ayo ekuvhotesa achange asina kunyorwa nenzira inoita kuti vasingaoni vakwanise kuziva pekuvhotera kana kuti braille. Nekudaro vasingaoni vanobvumidzwa kuuya nevanhu vavanoda kuti vazovabatsire pakuvhota. Mutoro wedu Nhaukiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Nepamusana pedambudziko iri rekushaya magwaro akanyorwa nebraille, vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo muZEC vasilaigwana, avo vakamboshanda muchiuto, vanoti ZEC inobvumidza vasingaone kuti vauye nehama dzavo kuti dzivabatsire pakuvhotera munhu wavanoda.
Kana tauya kunyaya yebraille pakuvhota paya, tiri kuedza kushanda nemapato akatiwa ndei evanhu vasingaone kuti tishandise braille. Asi pari zvino pabraille pakuvhota hatisati takwanisa kuva neballot paper rebraille, asi takwanisa kuti tiite iya inonzi voter education material yebraille, iyoyo taanayo.
Mumwe wevasingaone muzvare Shelter Jasi vanoti kunyange hazvo vasiri kufara nekushaikwa kwezvinyorwa zvebraille munguva dzesarudzo, vari kufara zvikuru nedanho rakatorwa neZEC rekuti mapurisa asave nechekuita nesarudzo sezvaiitika makore apfuura, apo mapurisa aishandiswa mukubatsira vasingaoni kana vasingagoni kuverenga mukuvhota.
Ndinotenda kuti pane shanduko yakazoitika panyaya dzekuvhota. Kazhinji chaisiti vana taakunovhota zviya kana usingaoni waipinda kana navanhu 3 vanenge vakakupoteredza, kusanganisira mapresiding officers nevamwe vaimbodzi kana vaipinda kana nomwe mupurisa vanenge vachiona kuti uri kuvhotera papi. Asi chichemo chakazogashirika zvakanaka chekuti unongoenda nemunhu wako waunobva naye kumba, kana angava munin'ina wako, kana vangava hanzvadzi waunotovimba naye, yaunoziva kuti bato rauri kunovhotera iri muri kupindirana, ende iye anotoziva kuti ndozvauri kuda hamba kuita chitsotsi. Saka ndinongopinda nemunhu wangu ndomu achingondiudza kuti zvakamira sei, ndomuudza pandoda kuti aise x wangu. Saka aiwa zvinenge zvakarongeka zvakanaka izvi.
Munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzura vanoti mapepa avanoshandisa pakuvhota hana mapundu ebraille, nokudaro vanhu vasingaoni havakwanise kuziva kuti munhu avaperekedza avanyorera pavhoti yebato ravanenge vachida here kana kuti kwete.
Dambudziko nderokuti vanoti pepa redu harina parakanyorwa in braille pekuti munhu anokwanisa kuti aone, asi nekuenda kwenguva tinenge tichida kuti ballot paper iro rinyorwe nelanguage yebraille. braille inokwanisa kuverengwa nemunhu asingaoni.
Vamunzura vanoti bato ravo rakasvitsa nyaya iyi kuparamende nechinangwa chekuti ivandudze mitemo yesarudzo inobata vasingaoni nevakaremara. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaFortune Chasi vanoti mitemo yesarudzo haina kunakira vasingaoni, izvo vanoti zvinofanirwa kugadziriswa. VaChasi vanoti ivo senhengo yekomiti yeparamende vakapiwa zvichemo nevasingaoni pamwe nevakaremara vari kuda kuti mitemo yesarudzo ivacherechedze sezvo vaine kodzero dzekuvhota.
Nyaya yevanhu vasingaone inyaya iri kufanirwa kunge ichigadziriswa zvakasimbarara pasarudzo yatiri kuita. Mitemo yedu haina kugadzirika zvakanaka kunge inge ichivaisawo mukati ichiongorora kuti nedambudziko ravainaro vanokwanisawo kunge vachipinda musarudzo zvakanaka here zvisingavanetse zvisingavashungurudzi. Inini sachairman wekomiti yeparliament inoita zvejustice nezvemitemo takasangana nevamiriri vevanhu vasingaone vakaremara vaisa zvichemo zvavo tingangoti petition pachirungu vachichemawo naizvozvo vachitaura kuti mapolling stations haana kugadzirwa zvekuti ange achibatsira munhu anenge ari pachingoro chiwheelchair chiyachiya kuti akwanise kunopinda. So inyaya inovanetsawo iyoyo. Nyaya yemaballot paper, nekuti maballot paper akangonyorwa zvekuti munhu anoona chete ndiye anokwanisa kunge achiashandisa. Ivo vari kutiwo mapepa eballot ngave aine braille yekuti vanokwanisawo kuverenga nemaverengero ava vakadzidzira kukwanisa kuzvivhoterawo vari vega. Nekuti nyaya yekubatsirwa inonetsa, havazogutsikanawo dzimwe dzenguva. Nyange vakaenda nemunhu avanovimba naye anonovhotwa semavhotero avo avari kuda here. Saka inyaya dziri kuda kuti dzinge dzichitariswa, but tichiongorora nyaya yacho kukomiti yedu takati panofanira kunge pachiitwa basa. Basa rekuti tizive uwandu hwevanhu vasingaone vari pamawheelchair, vamwe vasingagone kufamba nezvimwe vamwe vasina maoko.
Vasilai Gwana vanoti ZEC haisati yava neruzivo rwehuwandu hwevanhu vasingaoni vakanyoresa kuvhota musarudzo dzichaitwa gore rino, asi vanobvuma kuti kushayikwa kwemagwaro akanyorwa nebraille idambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Pindira kwemauto mune zvematengerwe enyika kusvikira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vazosiya chigaro chemutungamiri wenyika gore rakapera kwakaitika muchiwande zvekuti kusvika pari zvino veruzhinji havanyatsozivi zvizere pachiitiko ichi. Mumwe mutambo kana kuti drama unozivikanwa uchinzi Operation Restore Legacy uri kuita mukurumbira munyika pamwe nekunze kwenyika nekuda kwekutevedzera zvinofungidzirwa kuti ndo zvakaitika pamazuva aya. Mutoro wedu enhautaura Ishava akaona mutambo uyu munguva pfupi yapfuura akatipa nyaya inotevera.
Ichi ndechimwe chezvikamu zvakawanda zvirimo mutambo weOperation Restore Legacy chinorwadzisa vakawanda mbabvu dzavo nekuseka. Mutambo uyu wakanyorwa naCharles Munganasa, uyo anove mukuru wechikwata cheJubilee Arts chinoshanda chiri muguta remumasvingo uyezve ari mumwe wevatambi mumutambo uyu. Mumwe wevanhu vanofadza veruzhinji zvikuru mumutambo uyu ndimuzvare Caroline Magenga, uyo anenge ari amai Grace Mugabe. Caroline uyo akazvarwa nekudzidza mumasvingo ndokuzoita zvidzidzo zvepamusoro paMidland State University anoti akatanga kuita zvemitambo ari kuprimary asi akazonyanyozviteedzera mumakore mashoma apfuura. Anoti akatora nguva kuti anyatsokwanisa kuteedzera amai Mugabe.
Munyori anoveye zvekare director wedu akatotipa task yekuti tinotsvaga mavhidhiyo akawanda aiye Grace nemapats ataiita emacharacters ataiita. Saka inenge iri nyaya yekuramba uchipractisa uchingoona uchiramba uchiona mavhidhiyo uchiverenga mainterviews esaiita kuti uzame kunzwisa kuti angari munhu akaita sei, aiita sei paaitaura nevanhu, aiita sei paaitaura kumarali. Saka taifanirwa kuti tange tazama kumunzwisisa tisati takwanisa kuita this part. And after I think about 3 weeks, zvanga zvakuru. zvakuita zviri nani.
Ketani Michael Banda ndiye anobuda achitevedzera vamugabe. Ketani anoti akapinda mune zvemutambo mushure mekukurudzirwa nemumwe munhu waaiziva aiitawo zvemitambo.
Ndakangoitawo luck rekuti pane munhu andaizivana naye aiacta nemasikota masika anonzi Mike Zinduru, who actually thought kuti I could be an actor. Akangonditi huyawo umboedza. Then after that ndakatongobva ndatoona kuti chingipo chinge chirichi chiripo, nokuudzwa nevamwana ndakashanda nawo since 2009, and kubva 2009 iyo kusvika nhasi 2018 I've been with the Masvingo Theatre and Arts Club zvichishanda nevanhu vakaita sana Mr. Dagi vakandibetsera, vana Jimmy Miller na uyu wandinonyanya kushanda naye Charles Mukanasa.
Ketani ndemumwe anofadzawo veruzhinji nekukwanisa kwake kutevedzera vamugabe. Anoti nekuda kwekuti vamugabe munhu anozivikanwa zvikuru munyika nepasi rose, kukwanisa kuvatevedzera nemazvo hazvizi nyore.
Maziviro anoita maZimbabweans vamugabe, ukaita zvisingaiti navamugabe, it's very easy for them to pick it up and say izvo ndechenhema icho. Vamugabe havatauri so, havafambiso, you would not say this in this situation. So zvakanetsa kuti it had to be believable. Saka zvairema, but saacta tichizwa kakawanda kuti zvinhu zvinotiremera ndo zvatinonyangofarira kuita. Kana basa chigozha, that means kuti actually you have something that's very important to do.
Charles akaberekerwa kwaGutu akaita zvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe. Mumutambo uyu anotamba chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika retired general Constantino Chiwenga, uye anofadzawo vakawanda achitevedzera matauriro avanoita rurimi rwechirungu. Kunyange hazvo achiti anofara zvikuru nekutambirwa kwemutambo wake, Charles anoti anoodzwa mwoyo nenyaya yekuti hurumende hairatidze chido chekutsigira zvemutambo. Anoti nyaya yekuti masangano anotsigira zvinhu zvakasiyana-siyana nemari ndiwo anonyanya kutsigira zvemitambo munyika, inogona kukanganisa zvetsika nemagariro emunyika. Charles anoti nekuda kwemukurumbira waita mutambo wavo, urongwa hwasvika pamusoro-soro hwekuti vaende kunze kwenyika nemutambo uyu. Anotiwo munguva pfupi iri kutevera ane urongwa hwekuburitsa mumwe mutambo une chekuita nesarudzo, achitiwo ane tariro yekuti mutambo uyu uchaitawo mukurumbira.
Mutambo watakatanga uyu mutambo wakadenha vanhu. Tadenha kudaro ticharamba tichiuya takashinga takamira. Tine mutambo watirikudaita just before maelections. Pane mutambo watichauya nawo, handidi chagoni kuti ndiutaure nezita rawo nekuti mutambo uyu vanyori vakawanda vanenge vandidzwa ndichitaura ipapo votononyorawo. Pandava kuda kuzouita ndava kutosvika wavamuvanhu, but hatisi kugumira pano, ndozvanokakurumbisa.
Panguva yeutongi hwavamugabe, mutambo wakaita seOperation Restore Legacy waigona kurambidzwa kuitwa. Mutambo uyu uri kuita mbiri zvekuti vakawanda vanoti unogona kuvhurira vatambi vavo mikana yakakura uye kubatsira kusimudzirawo zvemitambo munyika. Ambience 4 up, fade under following text. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Tinotenda zvikuru Taurai nekuwana mukana wekuenda kunoona mutambo waita mbiri Operation Restore Legacy. Sezvangu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe varayiridzi vari pasi pesangano idzva rinomirira varayiridzi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vomira nerekuti vacharangwa mabasa panovhurwa zvikoro mangwana kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. ZANU-PF yoronga kudzokorora sarudzo dzemapuraimari mumatunhu ane mutauro anosanganisira ari kukwikwidzwa nevatungamiri vesangano revakarwa hondo yerusununguko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manherano apo tichakupai dzimwe nhau na7 p.m. anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gibbs Jube.